takaita chirangano sanctus yukuno ku Canada neku USA North America kuti pakauya pakapinda new administration yedu new republic yeku Zimbabwe inoridzwa na comrade Jim Mnangagwa takaita chirangano zvokuti gore roga roga muna September siki inoi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika tichimira also in solidarity with vatavari kuita kuZimbabwe osono kutonga kwavari kuita kuZimbabwe tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinozvinana neZimbabwe tinobva kuna na South America tinobva also kuna na Eastern Europe tinobva also ku Africa and other also parts of the world saka tinenge tichisangana tichibvatazvitozvitanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanova kuti hama dzedu dzezimbabwe kubva paold administration kuna maharem uko vaingovhizitigwa nemukuru wenyika comrade Robert Mugabe tichivavimbisa kuti zimbabwe une mabii colonel gain haisi yakatongwa nevapambe pfumusiuti tinobvatazvionopedzisira musangano yedu
kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachitizvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuchizvo vanhu veZANPF muri imowo mudiaspora?
Isu turimo mudiaspora hatisi seZANPF hatiratidziri nokuti tinoona nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi voto adini vakanzinzibaraza vakambotaura iyonovhiki vachiti imunoziva kuti zimbabwe tikatadza panyika dzizo dziri pano pasi kana ukaenda pano the smallest island chongozi kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvimasmallsmall island kune vana vezimbabwe vari ikoko saka kuti titi diaspora vote tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzii even dzimwe dzisina kana maembassies edu dzisina kana dzimba dzezimbabwe dziriko vanokwanisa kuzovhota sei nokuti hatidungoti diaspora vote ishandire vari kuamerica kubritain nekucanada nekune dzimwe nzvimbo ko vamwe vanodawo kuvhota tinoda vhoti yavo nokuti kana yako dziri mwana wese wezimbabwe ari outside zimbabwe vana vese vari kunze kwezimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyo saka zvinhu zvatiri kuti segovernment nezambia inovapa diri kulida tine maconsideration asekutati akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga chose chinofanira nge chiri chinhu chinenge chichigutsa vana vese vezimbabwe pane zvekuda kutariswa kuti inase kuitwa zvakanaka ndapedza.
Mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaemasoni Mnangagwa rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
Isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinoedzana neZimbabwe. Kusauya kwamutungamiri wedu komrejidi Mnangagwa ivo vachati adresa komrejidi Mnangagwa pagungano ratichaita pane pavachati adresa isu sevana vezimbabwe pavhichuali saka ipapo ndo pavachati adresa asi kuvaona fizikali aiwa fizikali tinogona kunge tatadza kuvaona istime but kuadresa vanomukuru wenyika vari pavachati adresa isu nevanoidzana nezimbabwe vanoda kuti zimbabwe ibudire vanofarira kuti zimbabwe inge ichiinda neright direction vatange vari panzvimbo yakakodzera pavacha adreswa vhichuali nomukuru wenyika comrade Mnangagwa.